Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zvedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzi gumbiri remutemo renyika neconstitution.
Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti nhasi muvhuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo.
Zimbabwe Electoral Commission yange ichirejesa vanhu vanosvika 10 makumi maviri pastation imwe chete. Wapedza kudaro vanobva vatanga kukudza kuti mishini yedu yafa, iya yavanoti breakdown muchirungu, ende hatichakwanisa kunga tichirejesa vamwe vanhu.
Rimwe sangano rakazvimirira rinokurudzira kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti vatsigiri vebato reZANU-PF vari kunetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota.
Pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha. Ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvariri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kuZimbabwe pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti riri kuenda kumatare nhasi nechichemo chekuti gwaro redelimitation riri kunze kwemutemo nekuti harina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo. Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti gwaro iri riraswe sezvo Zimbabwe Electoral Commission isina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo, zvikuru panoti kuverengwa kwevanhu ndiko kunofanirwa kushandiswa mugwaro iri sezvo huwandu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakasiyana-siyana munzvimbo ipi zvayo variwo vanoshandiswa mukuunza budiriro yakaita sezvikoro, migwagwa nezvimwe munzvimbo iyi. Vadamba vanoti delimitation report haingoshandiswi panoitwa sarudzo chete asi mukuona kuti vana veZimbabwe vanowana zvakaenzana chero kupi zvako kwavanogara munyika.
Hongu pane zvatikuronga kuita nhasi nenyaya yekuti tikuona kuti ZEC yakapublisha report yedelimitation. Yaisa report iyo kuna President Mnangagwa, vanova president wenyika vari zvakare president weZANU-PF, vari candidate zvakare yeZANU-PF. Vakaenderera mberi vaMnangagwa achipublisha report iyoyo kuti ndo yakushandiswa pamaelections achaitwa mugore rino iri. Atutra sauta nangoitwa muna August kwa watu muna September. But isusu sebato tunotezira mtemo, tichichwa mtemo. Tichimira wanawe Zimbabwe, tukutezo delimitation report ili. Ili kunzikwe mtemo, lehuja ina kutezira, zwa katawa nibumbiro ya mtemo wenyika. Saka, tukuenda kumatare zimosa nasi, tichinoisa mapepa zedu, tichichallenja kuti inalifaiwe, nedare gurure pa msoro, nekuti ili kunzikwe mtemo, inonzi gumbiro ya mtemo renyika, the constitution.
Chamuno dase bato kuti chiitwe chii vadamba?
Chinhu chekutanga chamunofanira kunzwisisa padelimitation report zvinofanira kunge zvichiitika kuburikidza nebumbiro remutemo inotaura iyo kuti population census ndiyo inofanira kushandiswa kudetemina delimitation report. Nekuti population census inoita kuti ma resources enyika zvinova zvipatara, zvikoro, migwagwa neinonzi CDFA ya Constitution Development Fund inge ichienda mumatunhu ese. Delimitation report haingoshandiswa chete kuti tiende kuma elections kuti mumwe munhu anga achipinda pachigaro, asi delimitation report inofanira kushandiswa kuti vana veZimbabwe vange vachiona mikana yakaenderana nezvakaenzana. Uyezve mukatarisa kuti mimi zeki yakaignora delimitation yakaignora census report, vakaenderera mberi vakashandisa mapreliminary results asina maresults aichavo ezeki esensus. Tigoendera mberi tigotarisa kuti ivo vakaconsidera adult population vasangatarisa kumayouth. Uyezve mukatarisa kuti pamaconstituencies avakadimbura, havana kutedzera mutemo wekuti kuti matunhu ese ori maconstituencies ese anofanira kunge akasiyana ne 20%. Mamwe maconstituencies ane 35,000, 38,000, mamwe ane 22,000. But average yenyika yese inofanira kunge iri pa 24,000. Izvi zvinoreva kuti izvo mukatsa kuti pane mamwe mavoters akasiyiwa, akahenga, akarembera mudenga umu.
Vadamba, tipeivo muenzaniso wezvamataura izvi.
Ndikupei muenzaniso kuti muBulawayo province mune dzimba 3,500 dzakasiyiwa, dzakarembera mudenga umu. Zvinoreva kuti mukati 3,500 mukati multiplied by 5 unoona kuti pane 15,000 voters. Zvinoreva kuti izvo mawadhi matatu akadimburwa emavoters asina kuita asina kuiswa mudelimitation report yavo. Saka mamwe maviews emastakeholders akaita sead hoc parliamentary committee akaignowewa. Saka isi tirikutarisira izvo kuti izvo hakuna election inoenderera mberi kana zvinhu zvakamira zvakadai, nekuti vamwe vanhu vatokama mukaka wakakora kare. Which means kuti izvo tikaenda kuelection zanupf ine 50 maconstituencies akatohwina, vamwe vanhu muchitenga kuti 1 vote vanenguva iri 50 constituencies. Vakamuvha 1 constituency kubva kuBulawayo vakarisa muHarare. MuHarare mukatarisa kuti 20% threshold inotaurwa yeye tichishandisa 24,000 average, Harare inofanira kunge ine 35 maconstituencies inoti 30. Saka kubira kuri pachena, saka tikuti izvo hatingambosiya zvichienderera mberi vana veZimbabwe vachibirwa. Saka isusu tikuti aiwa dare rinofanira kuti izvo delimitation report ikanzurwe zvitangiswe patsva.
Makamboita hurukuro here nebato reZANU PF kana kuti nehurumende pamusoro penyaya iyi musati mafunga zvokuenda kumatare eTimosa?
Chinhu chamunofanira kuziva mukoma Joseph ndechekuti izvo kana pakaiswa ad hoc parliamentary committee takatoita hurukuro idzodzo idzo mukomiti iyoyo, nekuti komiti iyoyo ine maMP eZANU, ine maMP eMDC. Takataurana kuti ripoti yara hariiti. Saka iwo kana vaakuenderera mberi president wavo weZANU PF, remember pekutanga ndambotaura kuti vamunangagwa ndipresident kuti weZANU. Saka maMP avo eZANU akanga arimo. Kana vakavaudza pfungwa dzero vakaenderera mberi vakaburitsa ripoti, vechitozi kuti hurukuro dzedu hadzina kunzwikwa muad hoc parliamentary committee. Saka isu tiri dare, tiri pati inotedzera mutemo wenyika, tinotya mutemo. Saka aiwa, kana takatadza kutaurana kuad hoc committee, kana takatadza kutaurana mudare reparamende, takutoenda kumatare edzimhosva. Nekuti imhosva yavari kuita yekutyora mutemo nekodzero dzevana veZimbabwe kuti vange vachivhota vese. Kune inonzi one man one vote iri mubumbiro remutemo, vamunangagwa vasina kuitedza, ZANU asina kuitedza. Saka tikuti aiwa, ngaitedzwe. Wedza unondida haundidi, asi tiri kumirira munhu wese.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare nestudio 7. Tatadza kubata umwe wevatauriri veZimbabwe Electoral Commission vaUtoile Silaigwana, sezvo foni yavo yange isingadavirwi. Sangano rakamuka nevechidiki kuti vakurudzirane nekubatsirana kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission yave kudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuvhota, harisi kufara nekuona vatsigiri veZANU PF panzvimbo dzekunyoresa vanhu kuvhota. Sachigaro wesangano iri vaAlan Chipoi vanoti munzvimbo dzekunyoresa zhinji muHarare, sangano ravo rakaona Zimbabwe Electoral Commission ichinyoresa vanhu vari pakati pegumi nemakumi maviri, yobva yati michina yavo yekunyoresa kuvhota haichashandi zvakanaka. Vachipoye vanoti sangano ravo rakaona zvevatsigiri veZANU PF vaivhundisira vanhu nekuvasheedza kuti vavaratidze magwaro avo ekunyoresa kuvhota, vachiti vanoda kutora mifananidzo yemagwaro ekuvhota evanhu ava. Tabata vachipoi kuti tinzwe zvizhinji.
Aona oisu kubva kwese kwatatine vanga vakamirira boka reproject Vote 263 kutanga naimo muno maharare kunana mabazuwa kuepuwese kubata kunana budiriro Mount Pleasant taona dambudziko rekutanga riri rekuti Zimbabwe Electoral Commission yange ichiregister vanhu vanosvika gumi makumi maviri pa station imwe chete wapedza kudaro vanobva vatanga kukudza kuti mishini yedu yafa iyaya vanoti breakdown muchirungu and hatichakwanisa kunga tichiregister vamwe vanhu kuti vange vachizoita zvekuvhota taonawo zvakare kuti hazvina kuperera muHarare chete mukaenda tatine vanhu vanga vari kumasvingo tatine vanhu kuBulawayo kuma Shonaland nekuma Nikaland. Idambudziko riri kusanganikwa naro nevanhu vazhinji pamwe pacho munoona pa station paingori ne one machine urushanda vanhu vachimira kwema hours akati wandei vasati vabatsirwa uye vasati varegister kuvhota uye zviri kutora about chikamu chehour akatozara kuti vanhu vairi kana vatatu vange vachinga vachizoregistwa kuvhota zviri kukonzera kuti vamwe vanhu vange vachidzoka kumba vasina kuregister kuvhota
vachipoi mungati vanhu vadzidziswa zvakakwana here pamusoro pezvisarudzo nekunyoresa kuvhota
muongororo dzataita taona kuti Zimbabwe Electoral Commission yazama rwendo runo kuwa nevatinoti vadzidzisi maeducators ari kufamba maprovinsi ese achidzidzisa vanhu nenhau yekuvhota iyi but chidambudziko ratingangova naro nderekuti hongu vanhu mavaudza kuti vaende kunoregister kuvhota uye vauya kunoregister kuvhota but mosvika movaudza kuti hapana patiri kukwanisa kunga tichikuregistai nekuti mishini yedu yapa zvega izvozvo zvinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission haisi serious nenhau yekunge ichiregister vanhu kuvhota
mati imi rwendo runo Zimbabwe Electoral Commission yakaedza kudzidzisa vanhu zvakakwana pamusoro pezvisarudzo nekunyoresa kuvhota vachipoi zvinhu zviri kufamba zvakanaka here panzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzamashanyira kusvika pari zvino
mumamwe mapolling registration centers vakaita kunana Harare South vanhu veboka rezano PF vanga vakamira panze vakapfeka matisheti avo vachiti umwe naumwe anenge aregista kuvhota onzi dzoka uya nepanopfuura vachityidzirwa uya toda kutora foto reslip rako toda kuzorishandisa tazviona izvozvo zvichiitika Harare South apa ndozuva rekutotanga kuratidza kuti mberi kune zvakawanda zvinogona kuitwa zvinokwanisa kudzosera vanhu kumashure kuti vange vachizotadza kuregista kuvhota so tiri kuzama nebatinogona kuti tione kuti dambudziko iri ragadziriswa mangwana tine tiri Harare South tichiona kuti zvichiri kuitika kana zvichiitika we are even going to report nyaya yacho kumapurisa
avo vanga vari sachigaro veproject Vote 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvabati kutaura nazvo zvinoratidza kuti hazvidi kudzokera kuZimbabwe panopera magwaro avo ekugara nekushanda muSouth Africa eZimbabwe Exemption Permits muna chikumi kana kuti June gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti pane tarisiro kuti pamwe matare achabudisa utongo hwakanakira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro awa vachiti matare anotarisirwa kupa mutongo yawo mwedzi unouya pakati pa11 na14 kubvumbi tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemagwaro awa
sezvinoziva vateereri Zimbabwe Exemption Permit yakai inopera musi wa13 June 2023 saka vanenge vachida kuramba vari muSouth Africa vakai vaende kune anoi mainstream permits kureva kuti mapermits akaita kana kuti mavisa akaita sana section 11 6 inova accompanying relative permit kana kuinda ku general work visa, kana kuinda ku critical skills visa section 19-4. Zvichingodaro. Asi chatiri kuona ndechekuti vakaapplya uko zvino vari pasi pehuwandu hwe10,000 sokutaura kunoita minister. And minister vari kuti vazhinji havo vakaapplya vakaapplyra mawaivers, nokuti chiripo ndochokuti kana usinga qualify kana kuti usinga kwanisi kupinda mune mapemits andataurawo nemamwe ndo anoi mainstream permits, unenge uchifanira kutanga waita waiver application.
Basa rewaiver application nderei vashumba?
Waiver ndeyekubvisa zvimwe zvakaomera kana kuti zviga zvinenge zvichidiwa pamapemits iwawo, mainstream permits. So muenzaniso, kune tsamba inoi labor certificate, kana kuti kana uchiapplyra business certificate, business visa, kune certificate zvakare inodiwa yekuti une 9 million une 5 million muaccount mako. Zvinhu zvakadaro izvozvo kana usingazvikwanisi ndopa unotanga newaiver application, kana kuti uchisha aiwa zvimwe zvinenge zvichikwanisa kuva zvinodiwa kuma mainstream permits.
SeZimbabwe Exiles Forum, munokwanisa kubatsira here? Pane zvamuri kuitawo here pamusoro penyaya iyi?
Chatingangotaura SeZimbabwe Exiles Forum ndochokuti tatichibatsira vanhu zvikuru sei, nokungovapa ruzivo gwezvinodiwa zvacho nezvaanokwanisa kuita kuti vaapplyre mamainstream permits awa, nokuti anogozha kuapplyra munhu uri woga. Ndingangopa somuenzanisa, general work visa ine zvinhu zvakawanda zvinenge zvichidiwa. Kana uchitanga newaiver, panotova nemasections amaregulations emutemo nezvimwe zvakadaro zvinenge zveimmigration act zvinenge zvichida kuti munhu ave anoziva. Saka usingazivi mutemo manje zvinenge zvarema, asiwo kana vanhu vaakuobatsigwa pane zvinenge zvichida mutemo, zvikuru sei vanenge vaakuda kuti vachiona magweta panenge pava nemiripo ipapo.
Vashumba, zvizvarwa zveZimbabwe zvamunotaura nazvo zvakatarisira kudzokera kumusha here? Vamunotaura navo vanoti?
Pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha. Ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro, kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka kuti tive tinosvikawo tichiwana mabasa, kana mari yenyika isati yava kuti tingakwanisa kusvikavo tichiiwana titange zvinhu zvatee tichida kuita muupenyu. Then tinofanira kurangarira zvakare kuti 30 June pakati pegore vana vechi koro vanenge vari kuzvikoro. Saka hazvisi nyore kuti munhu angosumudza mwana kumubvisa pachikoro mwana unenge achienda kuzvikoro, onotanga chirudzi kumusha. Sezvatinoziva kazhinji vana vanobva kuzvikoro zvokunoku vakaenda kumusha vanonodzosegwa 1 grade inenge iri pasi, nezvimwe zvezvinhu zvisati zvanyatsoongororwa kuti zvingaitiwa sei pane vaya vanenge vachida havo kudzokera, kana kuti vanganotanga upenyu hwakazara zvizere sei kumusha. Saka nezvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiidza kuti titaure nehurumende yedu neembassy neconsulate, tione kuti tabvisa zvinhu zvinenge zvakagozherawo vanenge vati havo takundikana muSouth Africa tava kudzokera kumusha, nokuti ramangwana harina kumira zvakanaka muSouth Africa kana zvinhu zvikaramba zvakadai. Zvichigozhera vacho vanotova namapepa kana kuti vava nemapepa.
Kune nyaya dzichiri kumatare pamusoro penyaya iyi here vashumba? Pane zvamakatarisira kubva kumatare here uye ndezvipi?
Uko zvino tava kunyanyotarisisa kuti court case ari kuuya musi wa11 to 14 April pamwe angapawo kufema kuzvizvagwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Asi tinotarisirawo zvakare kuti naivo minister veHome Affairs vaAaron Motsoaledi vacha announce kuti pane extension musi wa30 June, kana kuti tisati tasvika pana 30 June, nokuti handifungidziri kuti vati vaita zvinodiwa kupa vanhu mapepa vakaapplyra mawaiver acho, then kuti vanhu vacho vawane mukana wokuti vachiapplyra mageneral work permit, because unotanga waapplyra waiver usati waenda kugeneral work permit.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vari kufunga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kuti zvishandise zvitupa kana kuti maID pachinambo chemapasipoti mukupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Mamwe mapepa nhau muBotswana anoti vaMasisi vanotarisira kusvitsa nyaya iyi kumutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuti vanzwewo pfungwa dzavo. Newsday rinoti meya yeguta reHarare vaJacob Mafume vanokumbira Judicial Services Commission kuti iumbe dare rinotonga mhosva dzakafanana nedzokuchorwa kwemitemo yemumigwagwa pamwe nokuchorwa kwemitemo yezveutano nezvemunharaunda. Newsday makare vashandi vehurumende vanonzi varamba kutambira kuwedzerwa mihoro yavo madhora ekuAmerica makumi mashanu yavapiwa nehurumende mumusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko wachamaro studio 7. Tinonetseka kuti tipinde mstudio kundotaurawo. Vantu acho anotaura amweni acho nezvaanoreketa zvacho hatizvinzwi zvaanobhuya zvacho. Hatizvinzwi. Ngaamboti echironza okwidzira mavhorume ake timanzwa. Hai, hatizvinzwi zvaanotaura. Chechipiri ndokumbira kuti majobhu zigaro vanoda kuti vachikambena vari mujere here kana kuti vanoda kumboti vadi. Ndozvandodawo kunzwa izvozvo. Isusu tiri kudiaspora hadina kuri kuti kana kuti tripozika huina tione mabasa mushure mekunga ava vari kuZimbabwe vese vawana mabasa bhozi vari kurwa hondo yakanyanya vanhu vari kuZimbabwe vari kushanda hondo hombe chaicha. Saka isusu tingatiende tindorejista tindoona kundobvisa hurumende iripo. Ndo chandinokumbirawo hangu. Makadiko mwamacheta umo.
Chatoziva ka tikakura pamusha tinoziva kuti baba kana vachembera mwana mukomana mukuru ndianosara achitonga musha. Ko mudhara akaita sei asingade kubhoya asingasiyire vadikwa nemuono mberi hachaona kamunangagwa. Kana vakada kuchidzira guys ngatisambochaisi ngatizive pekuvhotera chete vasatoona kuti takapusa.
Murisei vashamararo estudio 7 apo nemazimba eshe maZimbabwe apo murisei yakabaiwa timu ka homenda we. Right, ndakanichida kutaura nenhau yavo vari kutisvipidza zita redavo zita reZimbabwe avo vari kuita zvechiungochana. Hatina mutemo wakaita saiwowo muZimbabwe. Navendo ukokoko kwazvinobvumidzwa uko kana zvichinge zvasvupa ipai vafana vezano tivakombidze kuti muZimbabwe hatisi kuda zvinhu zvakaora.
Tangoti kumaZimbabwe tingoyeuchidzana kuti kona kuwarairwa ba ngavazive pokuvhotera nguva maelection akusvika. Ngavamboisawo zvimwe kwete kundoramba muchingopiwa zvihembe nekungopiwa zvemagemu uwarairwa. Ameni henyu. After that vanhu ivava vari kuenda zvachose amaoni uzoona futi wakuda kudzoka futi after 5 years. Saka ngwarai zivai kuti moyeuchidzana nowasingazive waudzei kuti wanonyora pakadai wanoisa fist yakadai hazvichambonetsa ba hapana munhu anonzi agona kuisa x. Ngwarai kwete kuda kundo mukanzi kwakati mungoita ngemhepo makadzidza zvereki shandisai dzidzo yenyuyo kuendesa zvinhu mberi kwete kungowata.
Murise matereri isusu tinofara kuno kugweru taona madzibaba vashanduko vachifamba vachiparidza vhangeri ravo rekuti tikwanise kuti tiende kunonyore. Ndaenda kunonyoresa hapana zvinhu zvinonetsa chete ungaenda neid yako unobva wanyoresa. Ende isusu vechiduku ka ndisi zvinonyanya kushandisiwa nezanupf ichingopiwa zvitondoni kuti tishandisiwe kunoenda kunorova vanhu. Ndiri kuti kune hoste mayuti dai tinoonawo shanduko iri kuuya iyi tigamuchirewo varume tiende kunovhotawo tikwanise kuti tibvise hurumende yamunangagwa nekuti tatambura hatichazivi rendi $5 yataibhadhara kudhara $3 iko zvino yava 50 US 70. Hawo varume ngatiende kunovhota ndinotenda hangu ndini Simba Gwero.
Makadii macitizeni ini ndinoitawo vheti ndiri muno muSouth Africa. Varume ngatisaregerei jobs kana kadaro ngatiratidzirei kuti abude mujere tikaramba takanyarara Zanu PF vaimbofaya kasunungura Jobskara. Vatunga mire ngavaite something ngavamire mire. Jobskara abude by the way. Direction aite ko Jobskara ari kunze. Pane mhuri yava vachiona mhuri tichibatsirana. Panoni vanorema apa nawo. Tisaite semagwara vemuZimbabwe citizens. Vati citizens ngatimire sevarume. Ngatimire sevanhu vari kuda kusvaga shando kuZimbabwe. Tikaramba takanyarara kurara nezvamukana kutsira Jobskara vakavharirwa. Ngatiratidzire pavanoenda kukoti nyangwe vasingaende kukoti papi napa nguva ese ngatiratidzire kuti Jobskara must be out in prison. Ndatenda zvangu.
Mangwanani, mangwanani pastudio 7. Tinokutendai vashamarari vedu vose pastudio 7. Ini ndinoda kutaura pamusoro pavingi dhizi big man ari kushungurudzwa nemapurisa, ari kutadziswa kuita mashows ake nemapurisa eintelligence yezanup f. Vanodarirei vanhu vezanup f kushungurudza munhu asina kana mhosva, asina kana mhaka, akangogona kuimba chokwadi chavasina kufarira? Ko vanodii kushungurudza chifuhendehavo vari kuimba zviri pachena politics vachiratidza kuti vari kutosapota zanup f zvichingaiti zvisina kana ani asingazivi kuti ndevezanu. Idzo ndidzo nziyo dzezanu manje idzo, kwete yavingitiya inene politics. Vakomanaka, vakomanaka, tisingapere chinoshuva. Mwari vatinonamata dai angonzwawo kunamata kwenu nekuchema kwenu. Asi one day is one day, mungaite maitiro amunoita asi zuva rimwe izuva rimwe zvichamuka zvakachena. Siyai big man anana problem anana chaakaita, inene politics. Asi inotaura vanoita kudaro seni vezanu. Chifuhendehavo ngavatadze kuimba, ngavasungwe mashozi ngavasaita, nekuti ndeye politics. Isu vamwe hatifarire zanu isu, tinofadza ime hativadi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe varimi vakatorerwa mapurazi avo nehurumende yeZimbabwe vakaenda kune dzimwe nyika dzakaita seZambia vanonzi vari kubudirira zvikuru mukurima kuZambia kwavari. Gore rakapera varimi ava vakatanga kutengesera Zimbabwe zvekudya. Pope Francis vanokurudzira kuti pave nerunyararo uye kuti kurwisana pakati peRussia neUkraine panguva iyo kurwisana kwenyika mbiri idzi kuri kuramba kuchienderera mberi mudunhu reBakhmut muUkraine. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Batore MDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti nasi mufuro riri kuenda kumatare dzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakadhuwa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo. Sangano reproject vote 263 rinoti riri kuona vatsigiri vebato rezanupf vachinetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kumusha pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika muZimbabwe. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.